Ndatuka. Kana ndatuka ndini sorry ka. Ndatuka here nhasi kana.
Yeah. Koso troti ndamabuka. Mabazuka, vamwe vabuka, asi ndatuka, Jesus wata, manje chatuka, ndakaitirwa nyasha, ndoma ndakunda, kuzenge ndakarara, manje ndamunga, andichada kuyasika manje ndatuka, ghetto youth, kukaguka, ndakafunga, ndoma ndabuda, koma wangu, mununa, musapimbe nango, kuti ndakunda, ghetto youth, kukaguka, ndakafunga, Dopa da Buddha, koma wangu mnina, musapipe nambo kutinda guda. Nakato kumbira onyasha kuna tenzi, Maria ndakapisa inoteka benzi. Tumastanzi, tumathagi, kuita seiko, kuita chimpanzi. Ndatitino ziga kufiko kukengesheka, kwa mwende wato nda kupereseka. Kana utaita mepola pepereka, yanguwa ya kazika ndika tendeuka. Ndakafunga, dopa ndabuda, koma wangu, mnununa, musapime nango kuti ndaguda. Ghetto youth, kukaguka, ndakafunga, dopa ndabuda, koma wangu, mnununa, musapime nango kuti ndaguda. Imbomira ikusimbisana zvakafa, kuswera muri muteni maka zvichafa. Kana uchifunga kuti uchiri kafa, tora foto rako before and after. Wopo vari kupenga vamwe vakafa, hapana chandaiziya ndanga ndakafa. Kuzenge ndatopera kunge ndichafa, wopo vari kupenga vakageza. Ghetto youth, kukaguka, ndakafunga, ndopa ndabuda. Koma wangu, mnununa, musapime nango kuti ndaguda. Ghetto youth, kukaguka, ndakafunga, ndopa ndabuda. Koma wangu mnina, musapime nango kuti ndaguda. Ndakato kumbira onyasha kuna tenzi, Maria ndakapisa inotenga benzi. Tumastanzi, tumathagi, kuita seiko, kuita chimpanzi. Ndatitino zviga kufiko kukengesheka, kwa mwende wato ndakuperezeka. Kana kukaita mepala pepereka, yangu guwa ya kazika ndika tendeuka.
Say no to drugs. Please, ghetto youths, say no to drugs. Yeah, man, say no to drugs. Vangani vari kupenga, vangani vakafa. Eh, kana ukakwanisa kutoregedza, uchiri bo, uchiri right, uchiri safe. What is ya? Say no to drugs. Akuna zviriko, takabvaneko, kumunga kunepwa. What is ya? Mushimba!